vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vamunesu munoda wafa vanoshanda kutraffic safety council of zimbabwe vaudza vatori venhau kuti tsaona zhinji dziri kuitika munyika dzinodziviririka
vanoongorora netsaona dzinoitika mumigwagwa vanotarisa vanotaura kuti chikamu chikurukuru chamaaccidents chinoitika zvinotopfuura 90% pachirungu ukatarisisa kuti zvaitika zvii zvinhu zvinosvika pana mutyairi pana dhiraivha zvinoreva izvo kuti 90% yemaaccidents edu dai vanhu tikangonzwisisa mumwe nomumwe akati handichapaparika handichamhanyi tinogona kudzikisa maaccidents mumigwagwa yedu patichanetsa humbimbindoka
vamunoda wafa vati sezvo pachiita tsaona dzakawanda munguva yezororo vatotumira vanhu kuti vadzidzise vatyairi uye kusunga vanotyora mutemo
isu setraffic safety council of zimbabwe takabatana nezimbabwe republic police nevid pari zvino tava nezvikwata zvatingati mateams 25 makumi maviri neshanu vatova muminda vatova mumugwagwa vari kuita basa vachikurudzira vanhu kuti vafambe zvakanaka asi vachienforsa zvakare kuti vanhu vatevedzere mutemo
vachitaurawo pamusangano uyu mutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati vatiwo zororo regore rino ratanga zvakaipa sezvo kubva musi wemugovera kusvika nhasi vanhu makumi maviri vatorasikirwa neupenyu mutsaona dzemumugwagwa
saka ipapa patiri kukurudzira vatyairi kuti vatyairi nekuchengetedza upenyu vatyairi zvinoita kuti tidzikise nyaya dzetsaona mumugwagwa asi tikatarisa kubva musi wesaturday musi wa17 December 2022 kusvika nhasi tarasikirwa nevanhu vanopfuura ivo 20 tsaona dzatiri kuona idzi ndedzekuti munhu anenge achida kuovhateka pasingafaniri kuovhateka munhu anenge achida kumhanya pasingafaniri kumhanya uyezve vamwe vari kuita itoti pachirungu encroaching onto the lane of oncoming traffic zvokonzera kuti paite tsaona dzamaona sezvataona zvakaitika kupa 92 km/h Bulawayo Bed Bridge Road musi wemugovera nezuro ku111 km/h Harare Bulawayo Road kuchegutu ne370 km/h Harare Bulawayo Road kumbembezi saka tiri kuti isusu vatyairi ngatichengetedzei upenyu
vatiwo vachatora matanho akasimba kune vanotyora mitemo yemumigwagwa
kana motikari ikapfuura nepamapurisa ikazoita tsaona tinoongorora nguva yapfuura yapfuura nguvai panga paine mapurisa here kana kuti kwete mapurisa iwavo tinoti pachirungu the master account pane zvaitika so ndozvatiri kukudzira veruzhinji ngavamhanari ivo veruzhinji ndofunga vamunoda wafa vataura ende vajekesa nyaya iyi veruzhinji ngavabatsire pakuchengetedza mutemo mumigwagwa
mashoko aya anotevera kufa kwakaita vanhu vatanhatu pavanhu vasere vaive mumota diki yerudzi rwehonda fit yakaita tsaona nezuro mumugwagwa unobva Harare kuenda kuBulawayo vafambi vakurudzirwawo kushandisa mota dzinotakura veruzhinji dzinotenderwa kwete kukwira mishikashika isina mapepa mumwe mufambi Martha Chikada yakurudzirwawo kuti kuiswe mapurisa kunzvimbo dzinokwirirwa mabhazi nevafambi achiti dzimwe dzenguva vafambi vanombunyikidzwa nemahwindi gwaro rakaburiswa neUnited Nations rinoratidza kuti Zimbabwe ndiyo iri pamusoro panjodzi dzemumigwagwa sezvo pachifa vanhu vashanu pazuva njodzi idzi dzinokonzerwa kunyanya nevanhu vanenge vasingatevere mitemo yemumigwagwa izvi zvakapa kuti Zimbabwe ibatane neCameroon Ethiopia neUganda kunyorerana chibvumirano chekupota ichiongororwa nedzimwe nyika matanho airi kutora ekudzikisa njodzi dzemumigwagwa kana kuti Road Safety Performance Review. Asi kunyange hazvo Zimbabwe yakaisa runyoro rwayo pachibvumirano cheUnited Nations chekuderedza tsaona dzemumugwagwa nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti Decade of Action for Road Safety 2021 kusvika kuna 2030 Traffic Safety Council yati tsaona dziri kuitika munyika hadzisi kudzikira. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.